Mumashoka wakabudisa mazuwa mashoma apfuura padande mutande rebato rao, mutungamiri webato re MDCT wa Douglas Monzora, vakati zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano dzinosanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira ega, vemakereke, pamwe nevanhuwo zvavo, senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vamonzora vakati munyika mune kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nekuda kwenhoroondo yekupikisana pamusoro pezvinobuda musarudzo, kusasununguka kweveruzhinji uye huori, uhwo vakati huri kukonzera kusamira zvakanaka kwezveupfumi, izvo vakati zvinogona kugadziriswa nenhaurirano idzi. Vakafano bata chigaro chemutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasati vataurirana nebato riri kutonga rezanupf kana mamwe mapato panyaya iyi, ichokwadi kuti bato ravo riri kutsigira nyaya yekuti munyika muve nenhaurirano.
Tinofanirwa kuti tigare pasi sevana veZimbabwe tiongorore nyaya dzedu dzinotinetsa munyika. Tosvika pakuudzana chokwadi rese kuti kana tichida kuti tipedze matambudziko ese awa ndezvipi zvatingaite takabata pamwe chete sevana veZimbabwe. Saka isusu tinozvikudza zvikurusa zviri kutoitwa nevemakereke. Tiri kutofunga kuti minamato yedu yapindurwa ona Mwari wedu kuti dai zvikaita vana vakatanga kuuya pamwe chete.
Munyori wezangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanotiwo makereke akasiyana-siyana ari pasi pesangano ravo ari pakati pekuziya gwaro rinopa hwaro hwekuti munyika muve nenhaurirano, iro vanoti vakapa kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe vakasiyana-siyana. Reverend Mtata vanotiwo vanoona zvakakosha kuti munyika mite nhaurirano idzi sezvo dzichigona kubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau iyi yekukokera nyika yose kuti tiwane patingasangana inhau yakapiwa kumapato ezvematongerwo enyika, uyezve inhau iri kudzewa mudzikereke kuti tingasangana sei kuti tigadzirise madambudziko akatarisana nenyika. Akasiyana-siyana atiri kuona kuti haagoni kugadzirika kana vanhu vasina kuisa musoro pamwe chete.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti vanoshamisika kuti bato reMDCT riri kutaura nezvenhaurirano, izvo zviri pachena kuti gakava ririmo munyika riri pakati pezanupf nebato ravo reMDC Alliance.
Pamaresultsi asina kufambiswa zvakanaka a2018 ndopane nyaya. Saka ndopane gakava rofari rigadziriswe nyika yofambiswa zvakanaka, toita mareforms, toita maelections. Nyaya haisi kungotaura kuti hanzi toda kupinda mugavhita, haisi nyaya yedu isusu iri panyaya yemareforms. Zvinhu zvigadziriswe, toita maelections akanaka ari pajikerere, asina zvikurovana, asina zvokuvhundutsirana, asina kuti muridziri wepembe ndiye mutambi.
Mutauriri webato rezanupf vaSimon Kaya Moyo vati havana zvekutaura zvakawanda sezvo vasati vaona gwaro reZimbabwe Council of Churches, vakatiwo havanzwisisi kuti sangano iri rakawana kupi simba rekuti rive iro rinoda kudeedzera kuti munyika muve nenhaurirano. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti kana nhaurirano dzichiitwa dzinofanirwa kuitwa nemapato ose zvematongerwo enyika, kwete kuti dziitwe pakati pemapato maviri chete, vachitiwo pagara pane mapato aripo ari pasi pemubatanidzwa wePolitical Electors Dialogue.
Kana munachitaura zvenyika yeZimbabwe ngatitaurwe nemapato ese ezvematongerwo enyika. Kana uri bato rezvematongerwo enyika wachitaura nemamwe mapato unoenda kuPoland, ndokune mapato iwo. Asi takubatanidza vamwe neuri kuPoland hakuna vamwe vasiri vemapolitical parties, then zvinokwanisa kurongwa izvozvo. Asi nyaya yekuti aiwa kana takutaura dialogu nyingi nanyingi ndo vachitaura nayo, aiwa izvozvo tati aiwa hakuna zvakadaro.
Mukuru weMedia Center uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaErnest Mudzengi vanoti pane mukana wekuti nhaurirano dzivepo munyika, asi vachitiwo zvakakosha kuti nhaurirano idzi dzibatanidze vanhu vose.
Kana vezvematongerwo enyika vangava veZANUPF, vangava veMDC Alliance vakada, zvinogona kuitika. Nhaurirano dzinoda kuti dzipinze vanhu vose vangava nechokuita nadzo. Tiri kutarira ruzhinji kweZimbabwe, tiri kutarira vamwe vakada rudaro, vanogona kuuyawo vakamirirwa nedzisvondo, vakamirirawo nemapato akazvimirirawo government civil society nezvimwe zvakadaro.
Zimbabwe ine nhoroondo yenhaurirano yakakura inodzokera kunguva iyo nyika isati yawana kuzvitonga, asi pari zvino vamwe vanoti nhaurirano dzakadai hadzina zvakawanda zvadziri kukwanisa kugadzirisa, nekuti bato riri kutonga reZANU-PF rinoramba riine masimba ekuti rirambe riri iro rinotonga nyika. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.